kune za blessing nditotoshamiswa mwana achiti ndafa ndichafa vari pamubhedha vari kutobutswa vachidi nyaya iri papa ndechekuti ehe ndiri kurapwa ka asi nyaya iripo ndekuti munhu kana achirapwa afa here ndoda kundiudze vanhu vezimbabwe kuti mina ndiri kunzwa zviri nani ndiri kufollowa matreatments angu zvakanaka handisi kutomboona chinotofanira kuti vanhu vavhunduke ndinodawo kuti munhu amurapwa ka achipona tandiri kuziva ndechekuti vavengi vangu vaya vanenge vachida kuti vatsvagiridza zvinhu vanoda kusevenzisa nyaya yeutano hwangu as an election issue so vanoramba vachingomutsidzira nyaya iyoyo asi hazvibatsiri nokudawo kuti inini wacho kandini kana ndaona kakuti handikwanisi kuenderera mberi ndinongotaura kakuti chitsvaga imu zvinoda kutaurwa here izvozvo
saka zvese zvanga zvakunzi vatsvangirai vanzi mwedzi mitanhatu chete zvanga zviri zvemugodzi matsuro izvi
haiwa kungofadzana nabasa ndakatonzwavamwe wotaura kuti vatsvangirai vakaunganidza mhuri vakataura kuti naye unoonawo zvichiita ungadaidza vana kuti vaudza kuti haani pangu papera zvinoita here izvozvo ehe chirwere chiripo chinorapwa ka ende mazuva ano hakuna chirwere chinonzi hachirapiki chirwere chese chinotsvakirwa mishonga inoenderera nokurwara kwacho but rufu nderwamwari harusi rwamadhokotera harusi rwavanhu mwari ndeye anoziva kuti chafariri kana kuti uchaperera pa neti maona manje
asi nekurapwa kwamuri kuita muri kuona kuti musarudzo dziri kupinda dzegore rinouya idzi munokwikwidza pasina matambudziko
ai paine dambudziko kani kadai ndichingotaura kuvanhu kuti ndaita dambudziko no ini ndiri kutotaura takatotarisa tiri kutoseenza kuti tikwikwidze muelection iri kuuya vamwana vakutaura kuti munhu atova pachipombototo zvingaitawo here
vamwe vari kutiwo sei musiri kuita marali mumatunhu akasiyana siyana sezvatiri kuonawo zviri kwandivezana
ukaramba uchingoita zvinhu zvimwe chete izvozvo result haichinjizvi so munombochinja maitiro ichitonyatsoziva kuti yes marari tinoita zvedu once apo nepapo kungotaridza kuti vanhu tinawo asi basa rinofanira kuitwa chaiko ivisibility on the ground reassuring people pass up ndo zvatiri kuudza vanhu vedu kuti no yes tinogona kuti apo taita rally apo taita rally inga makatoona vanhu musi uno kukuwadzana musi makatoona vanhu musi uno gwero ticharamba tichiita izvozvo but handiko kune focus yedu yemarari tichazoita zvedu marari mukambeni kutaa kunosvika mukambeni chaiko chaiko asi pari zvino toda kusenza on the ground vanhu vachitiona tichikonvinza vanhu kuti pano ndo pane chinhano chokuti tichinje maitiro enyika
imwewo nyaya yataa kuona iri kuvhundutsa vakawanda inyaya yemhirizhonga muri kuzvionawo sei
muririro wayo shiri hapana chinoshamisa apa but chavasingazivi ndechokuti ukaramba ichingoita same thing kana wapisa imba ukapisa mota zvobatsire chii izvozvo ndo zvinoita kuti udye sadza here ndo zvinoita kuti chingwa chiuye kumba ndo zvinoita kuti mwana wako awane basa ndo zvinoita kuti unongoona kuti kana muchidzira nemapenzi izvo munotofanira kutomeka shuwa kuti ndo maitiro avanoita